maneraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefe nyura tirimu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manero akanaka vatereri tinosangana zvekare manero anhasi uri musi wechishanu gunyana 30 2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vanhu vanoshandisa mari kuti vagovhoterwa. Kana tine kwatanzwa kuti zviri kuitika tikavaona umbowo ihwo, vanhu vakadaro tine chita havachakodzeri kupinda musaridzo.
Bato reZANU PF royambira nhengo dzaro kuti vose vanoshandisa mari kuti vavhoterwe kupinda muzvigaro zveCentral Committee vachaburitswa musarudzo idzi.
Kutaura kuda kufadza vanhu nenhema nekuti tikatarisa kuti akadzorwa mashure kwanditi rate yanga iri pa 400 dollar against $1.
Nyanzi dzezveupfumi dzinoti hadzisi kuwirirana nenyaya yekuti dhora remunyika rave kugadzikana sezviri kutaurwa nebazi rezvemari nebhanga guru renyika. Vamwe vagari vekuhurungwe mudunhu remashonaland west vanoti vari kutadza kunyorwa mazita kuti vagopiwa mbeu nefotireza pasi pechirongwa chehurumende chepfumbudza zvichinzi vatange vanyoresa kuva nhengo dzezanu pf kumasero. Tichakupai hurukuro yataita nemuimbi wemusambo wesungura tinomuonga dhuye nechikwata chehard workers. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 tiri muWashington DC. Bato reZANU PF rayambira nhengo dzaro kuti vose vanoshandisa mari kuti vavhoterwe kupinda muzvigaro zveCentral Committee vachaburitswa musarudzo idzi. Izvi zvaziviswa nemurongi wemisangano mubato iri vaMike Bima. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vabima vataura mashoko aya pavaita musangano nevatori venhau nhasi muHarare. Vabima vati gadziro dzavo dzekuti vaite sarudzo dzenhengo dzeCentral Committee dziri kufamba zvakanaka uye matunhu akasiyana-siyana akatopa mahofisi avo mazita evese vari kuda kukwikwidza. Nhengo dzeCentral Committee dzinosarudzwa bato iri risati raenda kumusangano weCongress uyo unotarisirwa kuitwa mwedzi unouya. Asi vabima vayambira nhengo dzebato ravo kuti vanoshandisa mari kuti vavhoterwe vacharangwa.
Kuyambirawo kuti pane vaya vachakwikwidza vanatsoona kuti hatidi nyaya yokutenga mavhotsi. Vanhu vanoshandisa mari kuti vagovhoterwa. Kana tine kwatanzwa kuti zviri kuitika tikavaona umbowo ihwo, vanhu vakadaro tine chita havachakodzeri kupinda musaridzo dziri kutevera. Tinofungidzira kuti sarudzo dzedu dzichafamba zvakanaka.
Vabima vati
uko nekoko kune vanhu vari kuseenzesa mari, asi pane mareports atawana so far tiri kunzwa nyaya dzokutenga mavhoti dzichinyanya kumaprovinces ari kumataundi, asi zvichinyanyawo muno muguta redu reHarare ndo matawana mareports akati wandei. Asi hazviri kuti mareports awana ndezvechokwadi, tinodawo kuti timboongorora kuti ichokwadi here kuti nedzimwe nguva zvine zvisirizvo ndinogona kungopawo ripoti yekuti chamunorwa uri kutenga mavhotsi dzimwe nguva pasina zvakadaro.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vatafa taona mahoso vati danho riri kuda kutorwa neZANU PF rekubvisa kushandiswa kwemari munguva dzekufota harisi nyore.
Zvinofanira kubatsira, asi ndiri kuti inini hazvisi nyore sebata pakutaura, zviri nyore pakuzoita. Zvinosiyana manje, zvinosiyana nekutika vanhu vanoshaya, vanhu vane nzara. Munogona kuti munhu afarirwa, asi afarirwa nekutenga kwacho ikoko kusikadiwi. Futi
nhengo yeZANU PF vagadzira chirumanzo vati
politics ka munhu anofarigwa na vanhu. Saka haugoni kufarigwa na vanhu nokutenga mavhoti. Teni zvikadaro semavonero atinoita ZANU PF vanoti ibato remass movement. Saka zvoreva kuti mass ndokuti vanhu. Saka zvoreva kuti vanhu ivavo ndo vanoziva zvavanoda pamusangano wavo. Saka zvinotaura vapima kana zvikaitika izvozvo ndozvinocherechedza kuti zveshuwa ZANU PF ibato ravanhu.
Asi imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaSidix Muradzikwa vati
anotendeseka zvikuru nekuti bato iri kazhinji kacho kana richiita nyaya dzaro dzemumba ndinoona sevanoita nemazvo munguva zhinji. Asiwo mukuzoita zvingadiwa munyika mupolitiki dzenyika dzatoti national politics ndo pavasingaiti zvinhu zvakatendeseka.
VaMuradzikwa vati kutenga mavhoti chinhu chakaipa. Bato reZANU PF padande mutande raro rinoti rinosarudza nhengo dzeCentral Committee 230 kubva kumatunhu gumi ari munyika kusanganisira nhengo dzinomirira mapoka emadzimai nevechidiki. Vabima vati havasati vava nezuva rekuita sarudzo idzi uye vachasarudzwa vanova nhengo dzeCentral Committee kwemakore mashanu. ZANU PF iri kuenda kuCongress yayo uko ichabuda nechisungo chekuti ndiani achamirira bato iri musarudzo yemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Nyanzvi dzezveupfumi dzinoti hadzisi kuwirirana panyaya yekuti dhora remunyika rave kugadzikana sezviri kutaurwa nebazi rezvemari nebhanga guru renyika. Gurukota rezvemari vaMutuli Ncube nagavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangunja vanoti matanho avari kutora ayo anosanganisira kuedza kumisa uori muhurumende ari kushanda zvikuru. Nyanzvi munyaya dzemabhanga uye vari nhengo yeZANU PF vaGilbert Muponda vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti vanowirirana nemaonero aya.
Izvozvi mamiriro akaita zvinhu ndekuti parallel market or black market tingangoti izvozvo it's almost dead. Hatingati yafa zvedu because chinhu changa chiraramisa vakawanda uye chinhu chacha jairira vakawanda. But tikataka rate reparallel market ndiri paoffshore rate zvinenge zvatongova kuti geje geje. Zvakangosiyanawo hazvo nemari dziya dzekuti hatisi mari dzingavhundisa munhu ari kuita zvebhizinesi. Saka apa tinotaura matanho akatorwa nehurumende.
Ndeapi aya mungapa muenzaniso?
Tinotangira kwakatanga kuya gold coin. After gold coin tikazotiwa kuti mamwe matanho akaitwa review of macontracts esianga tapiwa masupplies egovernment. Yaiedi value for money reassessment. Nekuti vanhu vaitarisiwa kuti munhu kana akasupply chinhu kugovernment yeZimbabwe aishandisa rate ripi. Rate racho was it realistic, was it linked to the official rate or the parallel rate. Saka zvakazowanika sa zvakawanda kuti vakawanda vakapa macontracts kuhurumende vanga vakaisa macontracts aya vachishandisa black market rate. Ine macontracts acho akawanda acho akazokanzurwa.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Ndipo makazoona pachibuda yekuparamendi yekompyuta yainzi yanga ya $9,000. Saka vanhu vanga vaisa macalculations zvavanga vaita. Zvekutarisira kuti nekudonha kunoita mari by December chaichaiyo inenge yasvika kupi. Hazvina kuzofamba nekudaro nekuti Ministry of Finance nereserve bankini matanho ayakazotora. Firstly, kunyatsotarisisa kuti vari kumbodhiya nezveparallel market vacho ndivanani neblack market iri kumbofamba sei. Zvikazoonekwa kuti aiwa chinhu chedu chiri kuitwa nehurumende chinofanira kunge chichiitwa nemabhodhi notes kana RTG.
Sei izvozvo zvakabatsira vaMuponda?
Zvakazopa demand kumaRTGS nekuti vanhu vakatora aiwa mari yandinayo inotoshanda inototenga. Izvi zvakapa kudzikana nekugadzikana kwemusika yemari.
Nyanzvi munyaya dzemabhanga vaGilbert Muponda vachitaura vari parunare naBlessing Zulu weStudio 7. Asi vachipawo pfungwa dzavo panyaya iyi, nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaGift Mugano vaudza Blessing zvakare kuti dhora remuZimbabwe harisati radzikama.
Kutaura kuda kufadza vanhu nenhema nekuti tikatarisa kuti akadzorwa mashure kwanditi rate yanga iri pa400 Zimbabwean dollar against $1. Saka tingati here kana Zimbabwean dollar rate yehurumende ichidonha kubva pa 1:400 izvi apa 1:600 and $21 toti in about a month yadonha simba ne 50%. Saka tinoda kutota rate hurumend atikwanisi kuti Zimbabwe ndora iri kusimba nekuti rate hurumend iri kudonha. Saka apa vari kupedza nguva vachitsanangura kuti nekuti rate yeblack market hainonga ichitizastereke saka zvinobvudzira yasimba.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Tingati here tichiplana economy toplana zvinhu zvemakuhwa zvekunze kublack market kuti nyika yakuzofamba zvakanaka nekuti zveblack market zvaakudzikana. Asi zvemumba chaimo chaimo official rate iri kudonha izvo yapa 6.1. saka chekutanga hatisi chokwadi kuti Zimbabwe dollar iri kusimba nekuti tichitaura nyaya dzecurrency tinoshandisa official exchange rate inova iri kupera simba zuva nezuva.
Kumuka kopa vari kuti mukaha wanga uripo pa mutengo uri kutengeswa dora ku RBZ nepamukoto unenge uri kuita uchivharika.
Dora pari zvino nhasi chai rate ye black market $820 Zimbabwean dollars against $1. So hurumende iri $621. Zvakati sana about $200. Igap iroro anzenaro mari. Yes, changa chiitika pamwedzi wapfuura apa ndekuti hurumende yange yakamira kubhadhara maservice providers anova anoita basa kuhurumende vanovaka vanosupply magoods and services.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mune imwewo nyaya yezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kubuda pachena kweZimbabwe kuti iri kutsigira Russia muhondo yayo neUkraine kunogona kuzoizvimbira panyaya yechikumbiro chayo chekuti ibviswe pazvirango zveupfumi zvayakatemerwa nenyika dzekumadekero dzinosanganisa America. Tinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye namuzvinafundo Masocha nezvenyaya iyi.
Andivoni zvichibatsira Zimbabwe mberi kunoenda uko panyaya dzeupfumi tichiona kuti iyo Russia pachayo upfumi hwayo huri kudzakira chaizvo. Vanhu vomuRussia vari kutiza munyika mavo imomo namasanctions ari kuwedzera mabhizinesi mamwe achivhara kuti Zimbabwe iti kwati kwati neRussia zvichainetsa mberi kunoenda uko. Hameno zvavari kuwana kubva kuRussia zvavanotivo vaizviwana kubvira nguva yehondo asi vanenge vari kuhlihlidzirwa zvekare neRussia pamwe kuti kana mukatsadza kutisapota tinokona kupai zvakati. Tichaafekta Zimbabwe chaizvo nokuti rubatsiro rwayanga ichiwana Zimbabwe kuAmerica nokubuda kwayazoita pachena kuti iri kusapota Russia kuchaita kushoma zvekare kuchizoita kuti upfumi hweZimbabwe huafektiwe nekutora kwayaita divi reRussia iroro. Dai yanga iri nyika yakangwara vaideri vangogara vari pakati sezvo zvirizvo zvinoita nyika dzomuAfrica. Asi Zimbabwe yafunga kusiyana negwara reAfrican Union rokunge iri pakati pamakakatwana avanokonana.
Asi katinoona kuti Zimbabwe yanga iri hama yeRussia kubva panguva yehondo, hamuoni here kuti izvi pamwe ndozvazoita kuti vabva vamira semusambamwena vakatsamirana neRussia?
Zvingava izvozvo, asi Zimbabwe haifaniri kusungwa mbira dzakondo nobukama hwakare. Nguva yehondo yakatopera. Kana vaiwirirana nguva yehondo hazvirevi kuti vanhu vacharamba vachingowirirana upenyu hwose nokuti vakawirirana kubva vachikura. Vanhu vanoparadzana zvichienderana nokukura kwavo. Saka Zimbabwe ngaikure kubva kusungwa mbira dzakondo kwokubetserwa nguva yehondo. Nguva yehondo yakatopera, ramangwana idzva Zimbabwe ngaitsvage shamwari kwadzo kwete shamwari dzakaita sana Russia dzinondoputa imwe nyika nenyaya dzokungoti taibatsirwa nguva yehondo. Zvehondo zvakatopera, taapa neimwe nguva tsva yokutsvaga shamwari.
Tinoona zvakare kuti Russia yakabatsira Zimbabwe panguva yeCovid nekuvapa nhomba dzeCovid-19 izvazvirevere kuti aiwa vari kuti regai timire navo panguva ino.
Handi Russia chete yakapa Zimbabwe rubetsero kungava kwemavhaksini ecovid, asi nyika dzakaita sana America dzakaisawo zvadzakaisa zvikava zvanga zvisiri mavhaksini. Ichada mari vhaksini iyoyo kuti iende painofanira kuenda kunobaya vanhu. Saka kuti Zimbabwe ingoti takapiwa vhaksini chete neRussia, Russia handiyo chete yakabatsira Zimbabwe. Zvekare kuti ufumi hwenyika hubudirire hahungodi vhaksini chete. Kusapoti dzenyika yeZimbabwe dzinobva kwakasiyana-siyana. Saka hazvifaniri izvo kuti ingomira neRussia nekuti takapuwa zvakati. Sokuita sokuti Russia ndiyo yakapa Zimbabwe zvese. Kunotova kukanganisa ikoko, Zimbabwe ngaikwanise kuva negwara rayo rokuti isu hatisapoti Russia. Isu rokusange tichitsvagirwa shamwari kana kutsvagirwa vavengi nedzimwe nyika.
Muzvinafundo Elliot Masocha vange vari parunare naMavlas Mhlanga Nyauye weStudio 7. Dutumupengo reHurricane Ian iro rakapinda mudunhu reFlorida nemusi wechitatu rikavhiringa zvivakwa magetsi nezvimwe rinonzi rananga kuchamhembe kweCharleston mudunhu reSouth Carolina. Sangano rinoona nezvematutu mupengo muAmerica reNational Hurricane Center rinoti Hurricane Ian iri kumhanya mamaira makumi masere nemashanu paawa, kana kuti 85 miles per hour. Mumatunhu aya munogarawo zvizvarwa zveZimbabwe. Kuti tinzwe zviri kuitika, tabata chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reFlorida. Vari vakafanobata chigaro chasachigaro webato reCitizens Coalition for Change, CCC, muFlorida, vari unyararo mazana.
Tingati pari zvino hatina zvakawanda but vazhinji vatataura navo vanenge bari right. The only challenge kuti vanenge vasina magetsi but tisati tawana anybody wekuZimbabwe akuza akuwara kana kuti is homeless at this point in time.
Tichiteverawo zviri kutaurwa munhau nezvimwe zvatiri kunzwa, muri kuona zvichizopera zvakanaka here?
Yeah, tingati pari zvino mvura yacho yambomira kunaya hakusina mhepo and taona vehurumende vachishanda zvakanaka kubatsira. Tinoona kuti zviri kufamba zvakanaka kubatsira vapinda mudambudziko racho.
Taonawo kuti kwakaparadzwa mabhiriji nenzira nedzimba dzakawanda wanda. Zviri kusiya vemabhizimisi nevagariwo zvavo vakamira papi?
Dambudziko raitika kumugwagwa kuti kufamba kwacho kwavakunetsa pari zvino nokuti unenge usingazivi pakashata nepakanaka. Migwagwa mizhinji isine mvura, iri flooded. Saka kuenda kumabasa sechallenge. Mabhizinesi mazhinji akavharwa, magas station mazhinji akavharwa pari zvino. Dzimwe nzvimbo zhinji hadzina magetsi. Saka pane challenge yokufamba. So zvinoafekta vemabhizinesi, zvinoafektawo isinoenda kumabasa at the same time.
Mashoko amungapewo kune zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri munharaunda kuti vazvichengetedzewo panguva iyi ndeapi?
Tingachinokurudzirana kuti check on your neighbor kana wazivawo muZimbabwe inzwa kuti ari sei. Kana pane zvaangabatsirikana nazvo tozama kubatsirana so that tobuda mudambudziko iri.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reFlorida uye vari vakafanobata chigaro sasachigaro webato reCitizens Coalition for Change muFlorida vari unyararo mazana vachitaura vari parunare kwakare kuFlorida. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vashora zvidano reUkraine reRussia rekuramba ichinorwisa kutora mamwe matunhu eUkraine, vachiti hurumende yavo haizofi yakatsigirana nekutorwa kwematunhu eUkraine nechisimba kuri kuitwa neRussia. Hurumende yeKenya inoti iri kuita tsvakurudzo dzizere pamusoro pechirwere chiri kufungidzirwa kuti iEbola pedyo nekumuganhu weKenya neUganda. Kumukano uyu kunonzi denda reibhola riri kufungidzirwa zvakanyanya muvarwere vanosvika makumi matatu nevashanu uye vasere vanofungidzirwa kuti vakafa. Vamwe vagari vekuhurungwe mudunhu remashonaland west vanoti vari kutadza kunyorwa mazita kuti vagopiwa mbeu nefotireza pasi pechirongwa chehurumende chepfumbudza zvichinzi vatange vanyoresa kuva nhengo dzezanup f kumasero. Nunurai Jena anoti panyaya iyi.
Vagari ava vari munzvimbo dzinosanganisira Chivende, Mudzimu, Doro, Kazangarare nedzimwe dzemudunhu iri. Vagari ava vanoti kuti munhu anyorwe mubhuku rekupiwa mbeu nefotereza anomanikidzwa kunyorwa mubhuku rebato rezanup f remusero maanogara. Mumwe mugari wekudoro asina kuda kuzivikanwa nezita asi ari sabhuku anoti vagari venzvimbo yake vari kuteshidzirwa vachinzi vachatsakatika kana nguva yasvika iyo isiri kutaurwa nenhengo dzavanoti dzebato rezanu pf.
Samunhu wese asiri triple c haasi kuwana chibvumbudzi, uyezve tichatora vanhu usiku vetriple c vese. Zvanzi hatisi kunyora vanhu triple c, munhuwese triple c wese haasi kuwana. Vanhu vari kushaya, vanhu vane fiya, uyezve nechikwata chekufamba chitaura kuti totora vanhu usiku. Vanhu vane fiya, vanhu vane fiya.
Sabhuku ava vanoti vagari vakawanda vari kugara vachitya nekuswedera kuri kuita nguva yesarudzo sezvo vakamboona mhirizhonga yakaitika musarudzo dzemuna 2008.
Especially zvavana kuti vanhu tichitenga tiri mapillars etriple c tinodawo protection, nekuti kana taona maintimidations yakaita yekuzotora sikuwa tinowanawo patinoenda patinonga tichitaura nhau dzedu dzichitambirwa tochengetedza. Bcause kana kufamba kwakutochisa kanangoenda pamashops autongobva pamashops pamwe neimwe nzira pamwe autobva utsvaka mumwe munhu anokuperekedza pakutochisa.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wekwamudzimu vatinashe gara ririmo.
Kune gurupu rakatrainwa kugweru rinonzi faz rina chairman warina anonzi Ndambakuwa. Saka Ndambakuwa anetsa munhu tingangoti paward panenge pane munhu akamirira faz. Saka munhu iyoyo anenge achinyora kuti vetriple c ndivapi, maopposition ndivapi, vanenge vachichichidzira vanhu. Ivavo ndovari kutofamba vachitoti tiri kuuraya. Ivavo ndovari kufamba vachiti hatisi kuzokupa chokudya, hatisi kuzokupa zvakare mbeu dzepfumbudza.
Asi vaNdambakuwa vanoti kunyange vaimbovesvasva yezvibhakera havachisina simba rekurwa uye havanei nevanhu vebato rinopikisa.
Hapana ari kumbavhundutsirwa, hapana anombotaugwana, and isu hatiunganidzi vanhu voyoni information. Ndorova maoko, ndorova nyange ukasvika pandei ndiri zvepo pano pandigere pana, ukangouya uchidaumboexercise asi handinobva ngari because handisandamboita ripoti kumapurisa ekumhangarandarohwa.
Panyaya yekupiwa kwembeu nefotereza, vaNdambakuwa vanoti nhengo dzebato retriple c ngadzikanganwe kuti dzinowana zvikwanisiro zvepfumbudza kubva kuhurumende, zanu pf, nekuti mombe haiyamwise mwana wedhongi.
Zanu pf president vamunangagwa ed executives vakasarudzwa nezanu pf, havana kuvhotegwa necc handitika. Saka ka zvinhu zvinoitwa nemukuru yeuye ari kuita zvinhu zvezanu pf, haana zvimwe zvinhu zvaari kuita mukuru yeuye is bound by the structures of the party and the constitution of the party. Avo kana vachida ngavatengerane petrazi, mvura ndo iri kungonaya, ngavatengera kadziri pfumbudza dziri kupfumbudzira mashizha, ngavateme pfumbudza vaise pasi varime.
Asi mutauri webato rezanu pf mudunhu remashonaland west vaNigel Murambiwa vanoti pfumbudza chirongwa chehurumende chinotungamirwa nebazi rezvekurima kwete nebato rezanu pf. Studio 7 nakukwanisa kunzwa kugurukota rezvekurima vaAntius Jongwe Masuka sezvo tisina kukwanisa kuvabata panguva yataenda pamhepo. Chirongwa chehurumende chepfumbudza chinowanisa vagari mbeu nefotereza kuitira kuti varime senzira yekupedza nzara munyika. Mumwaka wekurima gore rino chirongwa ichi chakabatsira misha inosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Direct from Washington, the voice of America, VOA. tine hurukuro yataita nemuimbi wemusambo wesungura tinomuwanga Dube uyo anoimba nechikwata cheHard Workers. Tinowane damba refu idzva rinonzi Pachikomo. Ngatinzwei nhoroondo yerwendo rwake mune zvemagitare.
Zwai mukoma Evans ndinongotenda rudo mana wenyu ndamupa zita rangu andinawo chandinacho chingainzana kutenda rudo rwakadai vamunondipa vabati vestudio 7 kundipawo mukana wokunge ndichitaurawo nevatsigiri vangu vatsigiri veHard Workers nevatereri mudzimba mumatunhu nenyika dzavangadai vari nokusiyana siyana kwadzo.
Mukoma, tinotiudze mbijana nezvedamba refu idzva ramakabura iri.
Damba refu rangu idzva randakaita gore rino 2022 rinoitwa Pachikomo. Ndakaritsi Pachikomo seshuviro yekuti pandinozofa vakuru vachange varipo pedyo panguva yandinozofa ndakanyora sewiro kuti vapewo munhu wese mukana kana kuti vatsigiri vangu vese mukana wekuona panoradzikwa gamba ravo remimanzi.
Kubva pamakatanga zvemimanzi mazuva awanda rwendo rwenyu rwanga rwakafumira sei kusvika pazuva rinonzi nhasi?
Ndingangoti kubva pandakatanga kuita zvemimanzi ndakaona chiedza chikuru zvikuru. Nyika yakandigamuchira zvikuru zvizvara zvekwedu kumba kuZimbabwe. Ndakagamuchirwa nezvizvara zveZimbabwe zvakanyanya. Ndichitanga ndaingofunga kuti handiringoita zvangu just telling a story. Ndichipinda mustudio unopinda sometimes une personal story yaunenge uchida kutaura but wochizoona kuti vanhu vakawanda vane story. Story yangu vanotoigamuchira, vakatoigamuchira like Zimbabwe yakagamuchira maitiro andiri kuita mubasa rangu remimanzi. Zvakandipa simba kuti ndirambe ndichipusha kusvika pari zvino.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Matambudziko andinosangana nawo ndeyekuti ndiri kuita basa rangu ndiri kune imwe nyika isiri nyika yechiberekero. Ndiri kuita basa rangu remimanzi ndiri kuSouth Africa. Zvinotora nguva kuti vasimudziri vemimanzi vandionewo. Ndiwo dambudziko ndingangoti guru randinaro, asi ndinotarisira hangu kuti pamberi apa ndinge ndichikwanisawo kuflya ndichienda back kuZimbabwe ndichiita mashows ndichikwanisawo kuti ndisanganewo nevarungu vangu vatsigiri veHard Workers, vatsigiri vemimanzi.
Vanoda kubhuka mashow, vanoda kutenga manzi yenyu, vanokuwana ikupi?
Vanoda kundibata kana kuti vanoda kutaura neni, the more than welcome kunditumira WhatsApp panamba dzangu dzinoti +27747046705. Vanoda kutengawo music shop music yedu yakuwanikwa mamusic shop nokusiyana-siyana kwawo munyika kuZimbabwe also nekuno kuSouth Africa. Kana kuti kuenda kuYouTube ndinowanika vanongoti tinomuonga Dube music yangu. Vanokwanisa kuiona music yangu, downloada music yangu from YouTube, kuFacebook as well, tiko Instagram as well.
Ko kari kupisa-pisa kamunoda kubuda nako mudariro ndekapi?
Kambo kandingada kubuda nako mudariro ndeaka kanonzi mai vangu. Kambo akandaka akanyora mushure mekushaya kwa mai vangu. Isongo yakauya ndichina mata munamato wangu kuna mwari wanga uri weshuviro ya mai vangu kuti kana vasvika kudenga mwari vavatambire.
Misodzi yangu inomona ndikarangarira kuti mai vangu vasvika pakumba ndichitambura nakone wako vanonura kurwere nekuda kwenhamo baba ndakatarira.
Uyo ange ari muimbi wemusambo wesungura tinomuonga Dube anoimba nechikwata cheHard Workers ari parunare kuCape Town kuSouth Africa. Muchirongwa cheLive Talk nhasi tiri kutarisa ukama hweZimbabwe neRussia zvichitevera kubuda pachena kwehurumende yeZimbabwe kuti iri kutsigira Russia muhondo yayo neUkraine. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.